Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 7 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sachigaro vebato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vanoti sarudzo dzinofanira kuti dzimbomira kuitwa munyika. Ganzuro yeguta reHarare yakazivisa vagari kuti mazuva ainochenesa mvura kudhamu reprince Edward aderedzwa. MuAmerica vakuru vemauto vanoyambira dare reCongress zvinogona kuitika munyika kana nyaya yemari yekufambisa hurumende ikasatenderanwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chigaro webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vanoti sarudzo dzinofanira kuti dzimbomira kuitwa munyika pachiitwa hurukuro sezvo sarudzo dzaitwa mumakore adarika dzaunza kusawirirana munyika zvopa kuti vanhu vatambure. Asi izvi zviri kushorwa nevamwe vanopikisa vanoti bato iri riri kutya kupinda musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKomichi.
Ngatitarisane nechokwadi chirikuitika munyika medu. Munyika medu mune matambudziko makuru atikusangana nawo kwemakore asvika 41 iko zvino. Asi seutungamiri wemapato nehurumende hapana munhu amboti auya nesolution ine chokuita mukurarama kwavanhu upenyu hwavo. Vatungamiri vose vandiri kuona vari kunyanya kutaura maererano nenyaya yepawa yavo kuenda pazvigaro. Ndoda chita president, ndoda chita chakati. Ndo zvinhu zviri kufokasiwa munyika muno. Munyika muno ndiri kuona mune nyaya yepawa retention agenda more than at the expense yekurarama kwoupenyu hwavanhu. Ndoda kuti nhasi uno ubvunze macivil servants eZimbabwe kuti vari kufara here nezvamararamira varichiita. Answer is havasi kufara. Oda kuti ubvunze mafarmers ari kurima tobacco, ari kurima cotton, ari kurima chibage kuti vari kufara here munyika muno nezviri kuitika. Answer is havasi kufara. Oda kuti ubvunze zvakare mavenda ari kutengesa zvinhu achiwana $20 RTGS mutriki kuti vari kufara here, havasi kufara. Oda kuti ubvunze macompanies eZimbabwe kuti as they do business munyika muno nezvavari kuwana madzivari kuwana vari kufara here, answer is havasi kufara.
Saka poitwa sei vaKomichi?
Mubvunzo unoanzwa uchinzi national dialogue ndiyo solution. Nokuti vanhu vane history nezvakamboitika gore ra2008. Ukatarisa grafu reekonomi kubva 1990 kusvika 2020 iko zvino akangoita economic growth vanhu vagara zvakanaka it was between 2008 kusvika 2018 ndopakaperera upenyu hwavo. Before that, vanhu vanga vachitambura. After that, vanhu vari kutambura. Saka isusu as leaders, what do we stand for? Let me give you the answer. As MDCT, we stand for the national dialogue. Because we believe kuti tikagara pasi tikataurirana, macivil service anowana mari nomusoro. Tikagara pasi tikataurirana, munyika munomuita investment yakanaka.
Zvinoitwa sei izvozvo? Munganyatsotsanangura.
Munofanira kuita go back and say, ndingatarisei the big agenda. The bigger agenda now is to deal with economic growth. Tinoshayei vana veZimbabwe katikaungana tikagara pasi tikatavarana pano. Tikati mapolitical parties ose osangana oita sector yavo. Hurumende yoitawo yomirawo sehurumende. Machechi omirawo samachechi. Mabusiness community omirawo sebusiness community. Labour yomirawo selabour. Yet the
poverty
line is... TDL, go, let's speak now. It's about 40,000. It is the majority of workers in Zimbabwe are civil servants. And most of them, they are earning less than that.
Asika wakumichi wa mwanoti, imi sei murugu zviti mune zvido zvevanhu pamoyo. Murugu dzinga zvakare nekune rimwe divi. Vamiririri vevanhu ivavo vasina vanovamiririra vasina vanovamirira mudare reparamendi.
Nyaya yekudzinga vanhu muparamendi haisi nyaya itsva. Unoziva iwewe kuti in 2014 baba vachangira vakadzinga 8 nevamwe 18-19 people nekuti vanga vabuda mugwaro reNDC. Tikauya zvakare in 2018, remember, nengiziri Chanisi akadzinga Madam Kupe netimu yavo because he believed zvanga vabuda mugwaro reNDC.
Asi tichitarisa nyaya iyoyo vakomichi vakomichi tichitarisa panyaya yamapa muenzaniso wa 2014 nezvaakuitika izvinezvi neizvozvi vanhu vakadzingwa muna 2014 pakadzingwa vanhu pakaitwa sarudzo dzemabi elections asi iko zvinezvi muri kuti vanhu ndozvatiri kutaura kuti kana imimi muchiti muri kumirira zvido zvevanhu kana muchiti muri kumirira zvido zvevanhu vakomichi
sachigaro vebato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinoona nezvesarudzo reElectoral Resource Center vaSolomon Vovo Sibunu.
Chekutanga chatinotanga kutarisa tinotarisa kuti mutemo kana kuti bumbiriro remutemo rakamboita kuti tive tichikwanisa kuita sarudzo rinoti kudii rinotaura iro pasection 59 kutaura kuti pakanga paita gwanza kuparamende kana kukanzuru sarudzo dzinofanira kuti dziitwe mumazuva asingapfuure 90 kubva musi unenge wazivikanwa kunzi pane munhu afa, pane munhu adzingwa kana pane aresaina. Saka kunzi sarudzo hadzifaniri kuitwa nekuti dzinokonzeresa nyonganyonga kana kuti dzinokonzeresa kusagadzikana. Kusagadzikana ikoko kunofanira kutogadziriswa nekuti zvinoreva kuti pane dambudziko rinenge riripo. Saka sarudzo dzinofanira kutoitwa nguva nenguva nekuti bumbiro remutemo rakatopa kuti sarudzo dzinofanira kuitwa
sezvakakosha.
Vanhu vanofanira kuva nevamiririri, vanofanira kuva nevanogadzira mitemo, vanofanira kuve nevanenge vachizotarisa kuti basa rehurumende riri kufambiswa sei. Saka kutaura kwekuti sarudzo hadzifaniri kuitwa ndofunga kungotaurawo chete kusina zvinokwanisa kutsigira nekuti kutaurai kunofanira kutsigirwa nebumbiro remutemo. Saka section 159 haitenderi kuti sarudzo idzodzo dzirambe dzisiri kuitwa, dzinofanira kuti dzitoitwa sarudzo idzodzo nekuti ndozviri kutaurwa nebumbiro remutemo.
Kune nzvimbo ngani dzisina vamiririri kusvika pari zvino?
Izvozvo tikatotarisa tine 20 maparliamentary seats, toita masits anosvika iwo 80 ekumalocal authority kana kudarika. Tochitarisa kuti nyika yave mumwedzi gumi nemumwe chete takutokwanisa gore nyika isina kuita sarudzo sadzevanhu vakadzingwa kana vanhu vakafa kana vanhu vakasiya mabasa mune zvematongerwo enyika rinova dambudziko guru ratingadi kuti rirambe richienderera mberi nekuti chinonzi dhemokrasi inotorwa neconstitution yedu ndechekuti chimwe chacho ndechekuti panofanira kuti paitwe sarudzo vanhu vachisarudza vega vatungamiriri vavo. Saka vanhu vanenge vachizoda kuti vanhu havatsvagwe sei ndiwo mubvunzo wavanofanira kuti vatange vatidayira chekutanga.
Chimwe chikonzero kachiri kupuwa nehurumende ndechekuti kune chirwere cheCOVID-19 chauraya vanhu vakawanda pasi rose.
Hatitenderane nemaonero ayo ekuti nenyaya yekuti kune COVID saka sarudzo dzinofanira kumiswa. Kana tatarisa panguva ino yatiri zvikoro zvakatovhurwa, zvikoro zvizhinji zvine vana vanosvika mathousands iwayo. Polling station imwe chete inoendwa nevanhu vakuru vanenge vakapfeka mamask vanozora sanitizer vanoita yatingati social distance kutarangana kumira vakatarangana vanogona kuzviita izvozvo inenge ine vanhu dzimwe nguva 400-300. Saka tiri kutaurisa isusu kuti uku kuwanda nemunwe kwavari kuedza kuita kuti maby-elections aitwe nenyaya yekuda kwecovid. Covid haingamiswe kuita kwesarudzo, zviri pamutemo, vanofanira kuteedzera mutemo sematarirwo wawakaitwa. Constitution inotaura kuti maby-elections anofanira kuti aitwe. Saka zvecovid izvi kuwanda nemunwe hatitenderane nemaonero iwayo.
Kana paita dambudziko rakaita sechirwere checovid-19 munenge muchitarisira kuti paitwe sei kuri kuti vanhu havasi kudawo kuita sarudzo?
kana vachida kumisa sarudzo vanofanira kuenda kumataredzi mosva vonopiwa yatinoti court order vopiwa reprieve muchirungu yekuti aiwa tambo kumisai kwete kuti vanhu vanongomuka nerimwe rimazuva kutaura kuti hakusisina sarudzo izvi hazvitenderwe hazvisi pamutemo hazvienderane nezvinotaurwa nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinoona nezvesarudzo reelectoral resource center vasolomon vobosibunyu Vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 99 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi matatu 4630 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zana rine makumi matatu neumwe nemazana mana ane makumi matatu nevana 131,434 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi mana ane mazana matanhatu ane makumi mazere nevashanu 3,140,685 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 2,358,223 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi kanzuru yeguta reHarare yakazivisa vagari nechitatu kuti yaderedza mazuva anocheneswa mvura kudhamu rePrince Edward kubva kumazuva manomwe pasvondo kudzika kumazuva matatu pasvondo ichinyora padandemutande reTwitter nechitatu kanzuru yeHarare yakati yamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekupwa kwemvura mudhamu reSeke uye kudzikira kwemvura mudhamu reHarava madhamu maviri aya anopa mvura kuguta reHarare hatina kukwanisa kubata mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi asi mukuru wesangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti kuderedzwa kwemazuva achacheneswa mvura kunorevawo kuti kuderera kwemvura ichange ichiwanikwa nevagari vaShumba vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chichanyanya kuipira vagari ndechekuti mvura iri kushaikwa munguva ino yeCovid-19
iro ishoko rekuti Seke Dam haichina mvura uye Harawa yasarirwa nemvura shoma shoma uye mvura yacho yatongosara inokwana masondo matanhatu chiratidzo chikuru chekuti iri idambudziko ratouya idambudziko richaita kuti parizvino kuwanikwa kwemvura kunge kuchitotekeshera uye kunogona kukonzeresa zvakare kupararira kwezvirwere zvinokonzereswa neutsvina nekushayikwa kwemvura saka tiri kuona mukati mezvibhorani tiri kuona mukati mematsime ari munzvimbo muchinge muchizowandisa vanhu vanhu vari kutsvaga mvura yekuti vagone kushandisa mukati medzimba dzavo
kunze kwezvirwere zvamuri kutaura vaShumba ndeapi mamwe matambudziko anogona kutarisana nevagari panyaya yekushayikwa kwemvura
dambudziko guru richatariswa nevagari ngerekuti mukati medzimba dzavo mashandisirwo emvura achafanirwa kunge achichinja uye kushandiswa kwezvimbudzi kucha shanduka zvakare wanhu wochengeta tsvina mudzimba wachimirira kuti wachazongo flasha kana kuti kamwe pane iyoyo yavanenge vachereredza saka zvichaita kuti mudzimba zhinji dzanga dzichimbowanawo mvura dzitarisane nedambudziko rekuita yatingati practice good hygiene zvichawe zvichanetsa kuti zviitike apa tiri mudambudziko recovid-19 zvichireva kuti panotarisirwa kuti vanhu vanofanirwa kuti nenguva vachigeza maoko nemvura yekuchingiridza yakachena saka kana mvura isisipo utano hwevanhu huchanyanya kukanganisika
Misha ipi chakanganiswa nekushaikwa kwemvura kubva kumadhamu maviri aya
Sito Farare ndiyo inopa mvura kuNorton ndiyo inopa mvura muguta reHarare kuchitungwiza kuEpworth kuIncomo Barracks zvichaita kuti pave nedambudziko guru nzvimbo idzi dzagara dziri kutotambudzika nekuti tikatozvitarisa vanhu vekumabvuku vanhu vekutafara vanhu vekunzvimbo dzakaita sana Greendale Orange Grove kunana Borodale Westgate vanhu vekunzvimbo idzodzo nedzimwe nzvimbo dziri kumawestern suburbs kunana Glenora nekudzimwe nzvimbo muHighfield havasi kutogona kuwana mvura yeguta reHarare ukuwo kunzvimbo dzakaita sekuchitungwiza vanhu vari kugara vachitochema chema kuti mvura hapana mvura iri kuwanikwa pamwe mazuva mairi kana kuti rimwe pasvondo zvinoreva kuti kana tisisina mvura iri kuuya yakati wandei pachayedzera mazuva ekuti vanenge vasina mvura inobva kukanzuru zvinoreva kuti zvichadhurira wagari kuti wachange woda kundotenga iwo mari yacho wasina nekuti makambani mazhinji akati vharei vanhu vazhinji havasi kushanda
avo vange vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zimbabwe Energy Regulatory Authority inoti yakwidza mitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari. Kubva nhasi dhiziri rave kutengwa nemadhora emuZimbabwe anoita 122.13 cents. Kana vachitengesa nemadhora ekuAmerica inenge yava kuita dhora rimwe chete nemacents 38 okuAmerica. Peturu yave kutengwavo nemadhora emuZimbabwe 123.71 cents. Kanavo kutenga nedhora rimwe chete rekuAmerica ne40 cents. Nepenyuro yeZBC inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachaparura zviri pamutemo dare reparamende kana kuti 4th session of the 9th parliament nemusi wechina svondorino. Mitemo ichitariswa kukurukurwa nezvayo rwendo runo inosanganisa mitemo yemashandiro anoita masangano akazvimirira nemitemo inobata mhosva dzinoparwa pavana. Zimlife.com rine nyaya pamusoro pemurume ane mukurumbira wekubhinya vanokadzi 21 Sam Muropa uyo akasungwa nezuro mushure mokutiza kubva mujeri reHarare Central svondo rapera. MuNewsday mune nyaya inoti munyori mukuru mubazi rinoona nezvemukati menyika vaAaron Nepera vanoti uwandu hwevapoteri vari kutiza nyonga nyonga munyika dzavo wave kuwanda izvo zvave kuremera Zimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vapi pinda akem koma na nga pinda akem koma na nga pinda akem koma na mamuka sei pa studio 7 apo mamuka sei zvenyu pa studio 7 apo tinokutenda ine nhau dzamunotipa dzakanaka dzakachena dzisina dira dzakarerekera dzisina kana fevha tinokutenda ichose ya tinotitamisa chete chete tamisa chete chete panyaya yangonzora navamunangagba yekunyorerana tsamba vachida kutaura mene zvavanoda kutaurira navo kuda vanoda kutaurirana kuti vanoriga sechamisa because and when zvinobuda apo vamunangagba vachiona kutaura nachamisa because ngonzora nakupe zvakasiyana paya handiti vakambotaurana nakupe kuti dzakabuda hapana chakabuda ndizvo zvimwezvo chero vakataura nangonzora hapana chinobuda nzora nakupe chinhu wani hapana zvakasiyana ipapo and then ndinoda hangu kungopa vaoni iyo zano PF kuti zvairi kuita zvokuchinyira MDC Alliance yachamisa vose nana Douglas Ngonzora vachichinyira MDC Alliance yachamisa zviri kutipa manyukunyuku ekunzwa kuti chamisa chete chete ndovatichavhotera.
Toda kutendai zvikuru nemi vateereri munoramba makadzidzira kuramba muchiteerera nhau dzinobva kustudio 7. Studio 7 haina divira rakarerekera asi tinoda kuti isu sevatsigiri kana sevamunhu sevana vezimbabwe tinokumbirawo kuti zeki ngaimbomira pachokwadi ngairege kushandiswa kana uchiona hako kuti hausi kukwanisa kuzvishandisa kushanda nechokwadi step down uistawo kuti vanoda kumira pachokwadi vomira pachokwadi nokuti hatidi kunyepa vamwe vachamedzwa nepasi sokumedzwa kwakaitwa vamwe.
Vashamari vestudio 7 apo right ndinongokurudzira kune vese vari kundinzwa kuti ngatizivei pekuvhotera 2023 pana chamisa ndo pane shanduko ngatisangomhanya kurejista kuvhota tisingazivi kuti tida kuvhotera papi pana chamisa ndo pega pane shanduko tarisai muone vamunangagwa vakuratidza kupanika vakungofamba vachitaura muzimbabwe mufi makaitika izvozvo mwachidaidzira kuti chamisa akahwina atongi zvazodai zvazodai kuratidza kutya kuratidza kutya ende isusu takatomira kana even chamisa akati pati yangu inonzi huswa kana akati inonzi chituru kana inonzi chii iyoyo paangu ripapo ndopatinoda kana even akaiti mvura tinongoda ipa nemvura imomo so chiripo ndechekuti ngatikurudziranei kune vabereki vedu vasingazivi kuti politics dzimwe dzakamira sei dzemazuva ano varungoti zano 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 vaudzeiwo kuti aiwa pane shanduko ndo apa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vatungamiri vemauto muAmerica vanoyambira dare reparamende yeAmerica kana kuti Congress kuti vaedze kuwirirana panyaya dzemari inofanirwa kupweretwa nehurumende vachiti kana hurumende ikavharwa zvichakanganisa kudzivirirwa kwenyika uye zvigovhiringa upenyu hwemhuri dzeavo vari mumauto. Ukuwo vaimbove makurukota matanhatu aiona nezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti defense secretaries vakanyorawo gwaro kucongress vachikurudzira nhengo dzedare iri kuti dzishande dzakabatana dziwirirane panyaya yemari iyi kuti nyika isapinda pakaoma. Chizvarwa chezimbabwe chinogara mudunhu renorth dakota vatawanda svosve dzokora vanoti Congress haina imwe nzira yekuita kunze kwekuti vawirirane panyaya iyi mazuva achiripo. Vadzokora vanotiudza maonero avo.
Debt ceiling iyi vari kureva kuti mari inokwanisa kukweretwa nehurumende yeAmerica. Kuno kuAmerica haungokwereti chete usina kubvumirwa neCongress kuti munyika izoita chikwereti, kuti vaBiden vazokwanisa kukwereta mari chero iri basa rakanaka sei rinokudzwa sei, zvinofanirwa kuenda through Congress. Kunoku hakuna maderativa anga akadaro.
Iro gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kana kuti Defense Secretary vaLloyd Austin vakati nenyaya iyi.
VaAustin mukuru wemauto emuno muAmerica, Secretary for Defense, vari kuchema-chema chaizvo pamusoro pemauto avo anogona kupedzisira asina kubhadharwa nemhuri dzavo nevamwe vaya vanobatsira hurumende yeAmerica kuchengetedza runyararo vanonzi military contractors. Saka vese ivava vakatadza kubhadharwa, zvinenge zvaakureva kuti nyika yeAmerica inogona kupindwa nyore nyore nevavengi. Saka yaakutonzi nyaya iyoyi inational security issue, ndosaka yava kusumudza vanhu vose, nyanzvi dzose dzine chekuita nemauto nemilitary yeAmerica. Nekuti izvi zvinotyisa ka kuti uri kuti munhu asina kuwana mari yake mwedzi uno, kana kuti asina kuwana mari yake yakakwana, kana kuti munhu ane nzara anzi achengetedze mutungamiri wenyika kana kuti achengetedze nyika. Zvinoita kuti zviite nyore kuvavengi veAmerica kuti vapinde vagopa choko muhomwe avo vanenge vaine ruzivo, njere kana information pamusoro pezvinoitika muAmerica. Zvinobva zvangoita nyore nyore kuti vanhu ivavo vatambire mari dzakadaro kuti vabhadhare. Ndosaka kuine kugeda geda kwemeno muno muAmerica, nekuti vanenge vachityira upenyu hweAmerica hwenyika yavo inonzi national security.
Vamwe vakakurudziravo kuti nyaya iyi igadziriswe nekukurumidza ndevanani uye vakatii?
Vanhu tiri kuona vanhu vakawanda vane chekuita nenyika yeAmerica vari kutsutsumwa chaizvo pamusoro pemakakatanwa iwayo. Tiri kuona mafomer secretaries emilitary vese vari kunyora tsamba, nevamwe futiwo vakuru vatungamiriri mafomer presidents vari kutonyorawo zvakare vachikurudzira maRepublicans nemaDemocrats kuti vawirirane vasaise nyika yeAmerica panguva yakaoma. Tiri kuonawo zvakare vaYellen vanoona nezvemari, mai Yellen vakatombotaura vakati aiwa vanhu ngavawirirane zvinhu zvisati zvasvika kwamvura yacheka makumbo, nekuti izvozvi vaakuda kutosvika kwamvura yacheka makumbo. Zvikangosvika musi wa18 October chete zvatoipa. Ende kana tichiti zvatoipa, tiri kureva kuti America inogona kumira kushanda. Kana America yamira kushanda, munozviziva imi kuti America ikaita dzibwa, zvinoreva kuti nenyika dzose dzakatenderedza nedziri kure kwekucherodzi kuAfrica chaidzo dzinobatwawo nedzibwa iroro. Saka zvinhu izvi zvino hazvikanganisa America chete, zvinotokanganisa nenyika dzese dzakatekeshera. Saka maYellen vakatombotaurawo vachiyeuchidza kuti aiwa zvinhu ngazvigadzirisike.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reNorth Dakota muAmerica. Vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sachigaro vebato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vanoti sarudzo dzinofanira kuti dzimbomira kuitwa munyika. Kanzuru yeguta reHarare yakazivisa vagari kuti mazuva ainochenesa mvura kudhamu rePrince Edward aderedzwa. muAmerica vakuru vemauto vanoyambira dare reCongress zvinogona kuitika kunyika kana nyaya yemari yekufambisa hurumende ikasatenderanwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zakare manyeru anasi apo tichukupa jizime na umu. Ndini tanona kawande, ndini Washington DC, ichiti moswera zakanaka.